had it. Made it.
Andifunduke nekuti ishe munogara mandiri andishki.
Mandiri,
Jesus.
Osimba, riri mandiri,
Jesus.